nyaya yatirwadza zvikuru nekuti patanga kuratidzira vanhu avaratidzira zviri peaceful zvekuti padaidzwa mapurisa kwanzi kutanga kwacho mapurisa ati no kana muchiratidzira zviri peaceful hatina basa nemi tokuchengetedzai asi ava masikati vakazotanga kudzinga vanhu zvikanzi chibvai haichadi kuona ipano ndopakatanga kudi kukandira vanhu matiegasi svika vanhu vazogumbuka saka vanhu vagumbuka vapedzira vodzoserawo vovakandira matombo ndo zvakaitika vakandira matombo kwanzi vakambobva vakaenda but havana kuenda kure vakazodzoka vopinda mukomboni vongoataka munhu wese vachirova vanhu kunosvika nekuinyati vachirova vanhu mukomboni ndo zvakaita zvokuti kwanzi muchegasi akatomboenda nekuchikoro muprimary chaime ikanopinda muclasi ikatokachidza vana vechikoro nemateachers saka we are not happy about maitiro iwayo nekuti vanhu vavanga vasingarwi nemunhu vari kuda mari yavo ine 3 months isina kuhorewa saka vofira izvozvo
saka imi sesangano mune matanho hamuchatorawo here pamusoro penyaya iyi kana danho rakaitwa nemapurisa iyi
tine matanho hatichatora nekuti pane munhu wandatotuma ikoko on ground kuti anogadha information yakakwana nekuti patozodaidziwa workers committee ikagarwa nayo pasi nemanagement vakapedzisira vatozoenda kulabor pakaitwa show cause order ndoyaisati vanhu vazodzokera havo kuba after wabva kulabor nekuti kwanzi azomisa musindo ndisenata ndiye azopindira kuti koyava hondo here zvomungorova munhu wese wese kwandi wazomisa hondo iyoyo
imi muri kutarisirawo here kuti muchasanganawo nevamiriri vemugodhi
hongu tichatosangana navo nenguva pfupi iyo iri kutevera tichatoona tinzwe kuti kuchikonzero chiri kukonzera ichocho chii vane problemu chaiyo here iri genuine kana vane problemu kuva noshungurudzirei vanhu kudaro nekuti zvinhu zvotauriranoka muudza vanhu kuti zvakamira zvakadai toda kugarisa apa neapa pane kudaidzira vanhu mapurisa vanhu vachidemonstrata zviri peaceful vopedzisira mangu vataka vanhu svika nematiegasi zvirongura kuti havana reason iri straightforward yavainayo vada kungoshidzira vanhu kuti vatyo kubvisa mari dzavo.